Zvinhu zvatakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Chikuru ndechekuti zvinhu mafosi akawedzerwa, materendedzo mhosva awedzerwa kuita kuti vanhu vanofamba kana vachibva kure vasafambe nzendo dzakakura kana dzakareba zvakanyanya kuti vakwanise kusvika materendedzo mhosva. Patakatanga kwanga kuine dare rinonzi reHigh Court ranga riri kuHarare chete nekuBulawayo, asi iye zvino izvi taane dare reHigh Court kumasvingo, taanaro zvekwaMutare, taanaro zvekuChinoyi ende uye pane zvirongwa zvekuti dare irori rizoenda Uganda. Saka tichawedzera maHigh Court munyika yeZimbabwe.